Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160. Ongororo yakaitwa neTransparency International inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine uori hwakanyanya pasi pose. Nezuro musi wechina mando yeCOVID-19 inowanikwa muSouth Africa yakawanikwawo mune rimwe dunhu muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevasere 38 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mana nevaviri 342 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana nemakumi mana 440. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe 179 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri 152 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nevanomwe 107 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 32,646 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 24,419. Rabudiswa nesangano reTransparency International rinozivisa nezveuori hwenyika dzepasi pose rinoratidza Zimbabwe ichingove panzvimbo chayakange iri muna 2019 muchikwata chedzimwe nyika dzinonzi dzine uori hwakanyanya pasi pose. Gwaro iri kana kuti 2020 Transparency International Index rinoti Zimbabwe yakaona zvibodzwa makumi maviri nezvina 24 kubva muzana, izvo zvaita kuti ive nyika yezana nemakumi mashanu nemanomwe 157 kubva munyika zana nemakumi masere 180. Muna 2019 Zimbabwe yakanga iri pachinzvimbo che-157 zvinoreva kuti hapana chachinja munyika maererano nenyaya dzeuori. Hurumende yakapamidzira makomishina muZimbabwe Anti-Corruption Commission ikapamidzira mari pamwe chete nekupamidzira masimba ekomishini iyi. Hurumende inoti iri kuita basa guru mukurwisa uori ichiti iri kubudirira mukubata nekusunga vanoita zveuori. Nyika dzeDenmark neNew Zealand ndidzo dzinonzi dzakachena kupfuura dzimwe nyika dzese dzinonzi dzine uori hwakanyanya dziri Sudan number 16, Somalia number 12 neSouth Sudan number 12. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti Zimbabwe iri panzvimbo inonyadzisa. Vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haifanuri kushanda iri pasi pehurumende sezvairi kuita pari zvino.
Gwaro rabuditswa neTransparency International pane maonero evanhu pamusoro peuori pasi rose inotaridza kuti nyika yeZimbabwe ine zvibodzwa zvishoma shoma makumi maviri nezvina kubva muzana, kureva kuti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuonekwa sedzine uori hwakanyanyisisa pasi rose. Inyika iri kuonekwa sekuti hapana matanho akakwana ari kutorwa kuedza kupedza uori.
Zviri muongororo yeTransparency International, munobvumirana nazvo here vaMavhinga?
Izvi hazvishamisi, nekuti tinoonawo kuti pamwedzi mishoma yapfuura mumapepanhau nemunhepfenyuro manga muine nyaya dzakawanda dzeuori hwepamusoro chaihwo, kunyanyanyanya pakutengwa pezvikwanisiro kurwisa denda recovid-19. Pakaita nyaya dzeuori dzakawandisa muZimbabwe, asi hapana vanhu vakasungwa vakaendeswa pamberi pematare edzimhosva vakavharwa kumatorongo pamusoro peuori hwavaipomerwa, kusanganisira makurukota enyika.
Chii chinofanirwa kuitwa kuti Zimbabwe ionekwewo senyika inorwisa uori?
Kusvika nyika yeZimbabwe yava kukwanisa kubata nyaya hombe dzeuori ichisunga vanhu vanenge vachikonzera uori ichivaendesa kumajeri, icharamba ichionekwa sekuti inyika isine hanya nekupedza uori. Zimbabwe yanyadzisa pakuti divira iri iri kuenzaniswa nenyika dzakaita sana Sudan, vana Somalia nana Equatorial Guinea, uyezve Zimbabwe iri kukundwa nedzimwe nyika dzakaitawo sana Angola, Malawi, Zambia, Mozambique. Dai Zimbabwe yaitawo kuti kuve nemasangano akazvimiririra anorwisa nyaya yehuori munyika achipedza huori.
Asi vaMavhinga, hurumende inoti iri kurwisana nehuori zvakadzama.
Haisi pfungwa yakanaka kuti muhofisi yemukuru wenyika yevamunangagwa munge muri imo mune bandiko rinorwisa nyaya dzekupedza huori, nekuti zvinenge zvava kuita sekuti vari pedo nemutungamiri wenyika havabatwi nemujenya kana yasvika nguva yekurwisa huori.
Mungada kuona hurumende ichiita chii?
Panenge pachida kuti hofisi inorwisa huori inge yakamira iri yega, ichionekwa kuti zvechokwadi iri kuita basa nemazvo, kwete zvatanga tichiona muZimbabwe zvekuti vatori venhau vanga vachifumura huroi nehuori muZimbabwe vakaita savahopu wechingono panze pekuchengetedzwa, vanga vachisungwa ivo vachikandwa mutorongo pamusoro pekuti vafumura huori. Izvi hazvifani kuti zvinge zvichiitwa kana nyika ichida kupedza huori, nyanyei panguva yatiri iko zvino yekurwisa denda recovid-19, nekuti mari zhinji yenyika inotsakatika nekuburikidza nehuori. Haioni kuti inofamba sei, vanhu vanoramba vachitambura iko zvino vanhu vanenge vasingakwanisi kuwana mishonga kana nhomba yekudzivirira covid-19 pamusoro pekuti mari iri kuenda kuhuori ichitsakatika isingakwanisi kubatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambura.
Zimbabwe ingatora gwara ripi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Nyika yeZimbabwe yaigona kudzidza zvakawanda kune vavakidzani dzimwe nyika dziri kuitawo zviri nani pakurwisa uori, senyika yeBotswana ine zvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana. Botswana iri kuita chaizvo kurwisa uori munyika imomo. Nekudaro ndo imwe yenyika ingagona kubatsira kana kupanga mazano kuZimbabwe kuti vopedza nei dambudziko riri munyika reuori, uyezvewo kuti vanyanyise kuona kuti kumusoro kumahofisi makuru ndokunofanira kuti kutange kupera uori zvichizodzika kuzasi, nekuti vaduku vakaona kuti zvechokwadi munhu anenge aita nharadada aita zveuori anosungwa, vanotyawo vachiremekedza mutemo. Asi pari zvino makurukota ari kupomerwa uori tinoona vachifamba vasina anovasunga, kana kuti vakasungwa havapedzi kana zuva rimwe chete vari mutorongo. Ndo dambudziko guru ratinaro muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinowira kodzero dzevanhu vade vaMavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa MDC Alliance rinoti kumbomiswa basa kwa ba Jacob Mafume sakanzura we Ward 17 muHarare munongedzo wekuti hurumende iri kuda kuti muHarare musave nekugazikana kana kusafambiswa kwebasa zvakanaka. Izvi zvinotevera kumbomiswa basa kwa ba Mafume pamwe chete nemutevedzeri wavo uye vari kanzura we Ward 25 va Lakson Mukunguma pamwe na kanzura we Ward 11 va Anthony Shingadea vachipomera mhosva dzine chekuita neuori. Mutevedzeri wemutauriri we MDC Alliance va Clifford Fachayo vanoti zviri pachena kuti hurumende yeZANU-PF inoda kuti muguta guru renyika musave nekugadzikana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ramai muswere sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Jonga Kandemiri we Studio 7 aita hurukuro na vaShachwayo.
Ivo veZANU vaita nanga-nanga nameya weHarare chavari kuda kuti muHarare musava mune kugadzikana kana kufamba kwebasa zvakanaka. Saka uku kungoendera mberi kwekuvictimiza kana kunangana nekuparadza kushanda zvakanaka kwemakanzura anotungamirwa neMDC Alliance. Saka izvezvi vaMafume vakatambira iyoyo tsamba yekunzi vasuspendwa apa vanga vapedza mazuva akati pane chitsama vari mujere. Saka ndozviripo havasi kuda kuti vaMafume vashande, havasi kuda kuti makanzura anotungamirwa neMDC Alliance ashande aite basa zvakanaka.
Zvikonzero zvipi zvanyorwa mutsamba iyo yekuvamisa kushanda?
Zvimwe zvacho ndo zvaitaurwa kumatarenzi mhosva zvekuti vakapa pekugara vanhu zvinova zvisizvo zvaanokwanisa kunge vachitoita nekuti havana kana nekombyuta yekuti vanyorere munhu tsamba yekuti munhu aanzi wapuwa tsamba. Munhu anopuwa land kana kupuwa pekugara mushure mukunge aita zviri pamutemo zvakanyorwa magwaro ekanzura yeHarare kuti ndozvofanira kuitika. And izvi hazviitwi nemakanzura. Makanzura vanoita inonzi police formulation tete mumachambers kana kuti mavanogarira vaya vachiita musangano. Zvimwe zvekuchiita basa kuti rifambe sei zvinoitwa nevashandi vanonge vachitungamirwa naTown Clerk nemadirectors ekwakasiyana-siyana. Kana dziri nyaya dzedzimba director of housing vanova vanegairo ndo vanga variko. Saka ndo vanenge vachiziva kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, maapplicants ari papi, mawaiting list and so forth. Saka zvipomerwa zvekuti ndezvekutsvaga mhosva pasina mhosva.
Saka ivo vaMafume vatambira sei kumiswa kwavo sakanzura uku?
Vashamisika zvikuru, vakashamara mushure mekunge vatora mazuva nechitsama vari mujere nemhosva yavasikanyatsoziva kuti zvakamifamba sei, zviri kufamba sei. Wopedzazve vapuwa tsamba yekunzi vasaspendwa apa vanga vari muparendaini vachiedza kuda kudzivirira nyaya yavo yekuti vakasangana nevanhu vanga vane chirwere checovid-19 pavanga vari muusunga. So zvinokatyamadza kuti saka ivo vanga vatogadzirira kuti vachitanga basa, basa rifambe zvakanaka muHarare mushure kwenguva refu muHarare musina mutungamiriri anova meya. Saka zvinhu zvinotokatyamadza kuti unoti ko veZANU ava vanoda kuti vana veZimbabwe vararame zvakanaka here? Vanoda kuti nyika iende kupishwa? Unobva unoona kuti tiri pamahwani senyika, tiri kutongwa nevanhu vasina ZANU chairo chairo rokufambisa nyika, vasina chido chekuti zvinhu zvifambire mberi zvakanaka. Saka zvinhu zvinotoratidza kuti tiri pakati kurwisa chirwere checovid-19 kuti rakaita seHarare nevanhu vanopfuura miriyoni. Vanhu vakawanda vanofanira kuti paitwe programu yakakwana munoziva kanzuru inotamba number 9 panyaya yezveutano maguta nekuti inenge ine makiriniki ari kwese.
Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakaisana gwaro remutemo unobatsira vanhu vanenge varwara. VaBiden vari kuita izvi panguva iyo vazhinji vari kurasikirwa neinsurance yavo yehutano pamusoro pechirwere cheCOVID-19 icho chakonzera kuvharwa kwamakambani mazhinji. VaBiden vaita izvi pazuva iro vakuru vezveutano mudunhu reSouth Carolina vazivisa kuti vawana munhu ane COVID-19 yemhando yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti mhando dzeCOVID-19 dzekuSouth Africa, United Kingdom neBrazil dzose dzasvika muAmerica zvinove zvinhu zvinotyisa zvikuru.
Mr. Andes, chanotaura ndezvekuti hey, it's getting very close to home. Because this is the room of North Carolina, so South Carolina is just across the border. Senator, and this is good tea. As long as people are able to travel, like if I'm back to South Africa, Kuyakuno, America, Canada, Europe, near Utuano, Rano Famba, Zaganyanya, it means that Canabangetamono, South Africa, and a variant, and was also end up in America very easily in, you know, 18 hours. So it seems like variant ya South Africa yava muno mu America, and chandirikunzwa ndechekuti vakabatwa vane variant vanhu vasina kutombofamba, saka it means vakaiwana from other people. So we don't know the extent of the variant kuti ya parallel zvakadii muno mu America. It may not be much, but it's already here.
Takanzwa Dr. Fauci mazuva mashomana napfuura vachiratidza kuti mhando yekuSouth Africa iyi vanoizeza. Chii chinoita kuti mhando iyi ityise kudai, Dr. Ranga?
Zviri kuitika, Mr. Wande, ndechekuti maviruses aiyo COVID-19 iri kuita yatinoti mamutations, yekuti inenge ichiita evolution kana kuchinja fomu yayo kuti ikwanise kuva more resistant. Saka chiri kuitika ndechekuti mavariants mamwe seekuUnited Kingdom nekuBrazil, it seems like ari amenable kana kuti akada kungofanana neyekutanga. Saka mavaccine aripo, they're just effective. YekuSouth Africa vaccine yeModerna yainzi ineffective, however it's not the same effectiveness. So as we do at large South Africa, variant of South Africa, it seems like we may need another booster vaccine to be able to address it. And the, in terms of the difference, not the original one, and they would spread faster. My variants are UK, Brazil, South Africa, they seem to be spreading faster. But generally information suggests it may not be causing more severe disease, although that's still being studied.
Mutsauko wamunoona pakati pehurumende yava Trump nehurumende yava Biden ndoupi?
Ndikuona Mr. Wandi chiri very major, chiri very critical. Ndechekuti Biden vanenge vari kutarisa dambudziko reCOVID-19 very seriously, and vari kuitarisa sechirwere chinoaffecta the whole world. Saka approach yava Biden ndeyekuti whatever we can do as the world, of course America leading, kondene kana kuti kwanise kudzivirira chirwere ichi. Saka zviri kuitika izvozvi zvinhu zvekuti matravel bans ayaya, they are being done in a surgical way, not on a political basis. So right now we know kuti kune matravel restrictions against Britain, against South Africa, where the variants are akawanda, against Brazil. Saka Biden vanenge vari more systematic and vari kutevedzera scientists recommendations. I think a few days ago takanzwa Fauci vari kuti vava ne degree of relief, kuti now he can give my recommendations, vasiri kusvika kuti ma political leaders anokwanisa kuvaita vet the information yavari kushare. So ndozvimwe zvandinotarisira more information inenge iri kubva kuBiden administration, not just for America but for the whole world, to say how do we contain this together, so that tiri kuona tanga tiri kunetseka nesouth african variant tiri kuti iri kusouth africa but now is already in america and is very likely is in other parts of the world including united kingdom zimbabwe and so forth saka zvino ishu yekuti tofanira kuiadressa tese the world over
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Financial Gazette rinoti zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19, hurumende iri kuronga kutenga mushonga wenhomba wekudzivirira chirwere ichi kana kuti vaccine yakawanda zvokubaya vanhu vaviri pavatatu vose munyika. Chronicle rinoti mumwe murume Divine Panache Maregere nomudzimai wake Wongai Nomata Chiminya vekuBedbridge vari muhusungwa mushure mokutumira chikwata chavo chepa WhatsApp mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashaya nechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vachamiswa mberi kwedare redzimhosva musi wa5 kurume. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana iwe watopinda iwe kutora manotsi kubva kuna vaBiden because muchingopinda 2023 munofanira kuita mukangofamba nemufambo waBiden imomo tinoati nemi hatimbokusii sawara apa ndopata kutopinda 2023 because zvese zviri kuitwa nezano izvi kuvhaisa uko hakuna munhu anoita kuzvarwa kadai achida kuramba ari panzvimbo. My next door havabvumogara newe tinobhaniwa muarea kuti no noisi hatikwanisi kugara newe saka izvi zvese izvi vana mangwana zvese zvari kuita izvi zvavo varege vakadaro mukana wavo but watopera pachina nguva saka tongokuti mbotaraiwo zvekuita vaBiden ndimi chete watotarisa kuti muchaita zvekuita vaBiden ngozi zano chero ikaramba iripo haisi yakagona kuita zvaitwa navaBiden.
Masera sei hama dzangu, tinoda kukukwazisai manhero ezuva ranhasi uno vose vanoteerera Studio 7 iyo inotipa nhau dzakanaka dzinogutsa dzisiri dzemanyepo. Ndochiti mashoko andinoda kukwazisa hama dzangu dzese, rambai makateerera.
Seven mamukase vana mukoma Jonga vana mukoma Tanunoka vana mavelasi nevamwe vose sanganisa vateereri indii nonzi Mr. Chingwe andiri pano papendo South Africa. Nyaya yangu ndoda kupindura pamashoko akataugwa namisi nakurova mangwana apa comrade mangwana vezanupf vari kukumbira uregere musimbe kunge vakati pai madokta akauraya vanhu ngavaise purufu kana vasina pufu ngavaende kujere takaona job honorable scala namukoma upoyochinono vakaiswa chain dzemumakumbo nemumaoko vachinzi vakatibisa mashoko emanyepo naivo mapurisa ngavavaise ngendani dzemumakumbo nemumavoko kana nedzemumutsipa chaiko because mashoko avakataura anonyadzisa kana zvisakaitika izvozvo mutemo unosarura kuti wabemba mani tanyara enough is enough ndatenda.
Makadii mure Studio 7 na mukoma wandei na mukoma Jonga kandimire ini zvangu ndoda kungotaurawo panyaya yevanhu vari kudai kurwara matambudziko emafashamo emvura tichiti vangataurawo zvavo kuti vanoda kutanga vataridzwa pokugara kana zveminda kana chimwe chinhu asi chavanofanira kutanga kuziva ndechekuti upenyu ndo hwakakosha zvimwe zvese zvichateverwa kumashure. So kungovapo kwavakaita pakutanga pana kutanga paine munda kana imba kana chinhu ndachingokumbirawo nokuvakurukirawo mune Zimbabwe kuti data gona kunzwisisawo mashoko anotaurwa negavhumendi yedu kuti vanenge vataurawo kuti ndokwanokwanisa kutibatsirawo napo ipapo takona kutevedzerwa seizvozvo iye ndichitsigirawo zvakare kupfeka mamaski kwatingadai tiri kuziva zvinhu zvakanaka tirege kupfeka mamaski nokuda kwemapurisa tipfeke mamaski tichizvidzirawo isusu pake zvedu matenda angu.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7, mangwanani akanaka kuvateereri veStudio 7. Zita nditimoyo game changer ndiri kuJohannesburg. Zvechokwadi mutemo wekwedu waka nyangara, waka rekera divirimwe. Azvigoni kuti pamutemo chaipo munhu abvuma kuti ndine mhosva agora mbari panze. Nyaya yaitwa namangwana yekubvuma kuti ndakaita mhosva ndokumbira regerero. Kukumbira regerero is admission of guilt. Ndokumbira regerero kuti anozvati akaita mhosva. Ndatova mhosva iyo inofara kutongwa kuti apinde mukoti. Kana riri dare richanomuregera kuti hai sezvo wabvuma iwe kuti wakaita mhosva taakukuregerera. Ngaregerero apinda mumatare. Ndokapata tichikumbira kuti kana nema leaders opposition ngavapushe zvinhu zvakadaro. Nyika yese inofara kuti mangwana must fall nekuti akaita zvinhu zviri wrong. Hakuna munhu mukuru pamutemo. There is no one above the law. Mangwana ngaapinde mumatare edzimhosva. Sezvo vana Hope Wachimono, vana Job Scala, vana Fadzai Mairi vachipinda mumatare edzimhosva. Hakuna mutemo unogadzirirwa vanhu veMDC. Hakuna mutemo unogadzirirwa vanhu veZANPF. Mutemo wenyika unogadzirirwa vana veZimbabwe. Saka kana mwana weZimbabwe aita chinhu chiri kunze kwemutemo, ngaasunungurwe nematare. Noti kungonzi tosununguka. Haisi nyaya diki yekutaura kuti doctor, madoctors ari kuuraya vanhu. Toitora kuita nyaya iri diki, haisi nyaya diki. Inyaya yakakurisa kudarika kunzi mupurisa auraya mwana. Haisi nyaya iyo. Panyaya yekunzi madoctors, doctors munhu akatreiniwa kunzi auraya munhu, aita madara kuuraya munhu. Haisi nyaya diki yakadero guys. Mangwana ngatisangane nemutemo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muimbi Manja Katuli uyo anozivikanwa nerekuti Malax akabura kamwe kambo kanonzi Mask Up Butiro Remino. Kambo aka kakananga nekukurudzira vanhu kuti vazvichengetedze munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19. Malax anoti anofunga kuti kambo aka kachabatsira zvikuru mukudzivirira kupararira kwedenda iri. Mutori wedu wenhau weStudio 7 Blessing Zulu abata Malax kuti tinzwe zvizere.
Nguva dzose mukoma ruzhinji runoda yambiro kuburikidza nenziyo vamwe ndokuti vanzwisise kuti kune chirwere chiripo chinonzi COVID-19. Icho chirwere chikuparadza ruzhinji munyika dzose uye chirwere chamisa even mabasa ese munyika dzose panguva ino seCOVID-19. Saka ingori yambiro yandakafunga nezvazvo ndikati ndipinde studio ndigadzire chimbo ichi kungopanana yambiro nekungotsiudzana kuti tichengetedze upenyu. Fambe takapfeka mabutiro emhino iwo atinoti mamask aya.
Kari kutambirwawo seiko kambo kenyaka?
Hakuno akasati kanyatsopinda muvanhu kunyanya even pane penyura akasati kanyatsopiwa mukana, asi zviri kuita zvichiita mbijana.
Zvinhu zvinenge zvaomerawo vaimbi zvakanyanya mukoma Malax nekuti kuti vawane mari hunge vanhu vachuya kumadandaro avo kana kuti kumashows. Muri kukwanisa kurarama sei nemamiriro aita zvinhu aya kuti vanhu vari kunzi garai mumba?
Pane zvinhu zvakaomera muimbi baba, hatidi kunyeba. Asi kurudziro yangu futi kuti kuvaimbi tipaya patinobata mari paya ngatitsvage zvimwe zvinhu zvekuita, ngatiinvestei mune mamwe mabhizinesi kuti tisangoramba takamirira magitara aya. Asi pari zvino muimbi akaomerwa baba, hatiri kunyeba, akaomerwa chaizvo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine 160.
Ongororo yakaitwa ne Transparency International inoti Zimbabwe ende imwe nyika dzinohuori hwakanyanya pasi pose nezuro china mando ye COVID-19 inowanikwa ku South Africa yakawanikwawo munyarimwe dunhu muAmerica. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.